Zviri mugwaro redu mu I think munotendera kuti kubva pa tanga chirongwa che biometric voter registration gore rakapera. Pane ma reports mama atakambobudisa tichitaura kuti pane nyaya yema serial number large collector nevatungamiriri veZANU PF kumanisha uko. Saka izvinezvi mu reports dzatabudisa iri muri ku chirongwa chocho chiri kukondinya futi kuti tiri kuona kuti kunyanya madzisabhuku neutungamiri weZANU PF kumawadzi uko vari kuramba vachiendeza mberi nechirongwa ichocho mune dzimwe nzvimbo vari kutyisidzira vanhu vachiti kana mukasatipa maserial number emavoter registration slip masoja achakurovai zvakaitisisa kana kuti mukarega kutipa maserial numbers aya tichakunyimai chikafu. Tiri kuona kuti kutyisidzirwa uku hakuzi kutyisidzirwa kunongori kwakawanda munzvimbo imwe chete but zviri kuitika zvakanyanya munzvimbo kunyanya kumarch east kunyanya kumarch central nekumarch west.
Imimi semusangano wakazvimirira uri zvii zvamuri kuita kuti zvinhu zvivewo zvinoitwa zviri nani?
Tine inonzi situation room inoshanda siku nesikati iripo kutambira kana kugashira nyaya dzekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu dzinenge dzichiitika mumamisha umo. Saka isusu chekutanga danho hwane rekutanga ratinoita ratakaita raticharamba tichiita nderekuti tinotanga tafonera avo vari kukonzeresa zvinhu zvakaita seizvozvo semadzisabhuku seutungamiri weZANU PF hwandataura huya tovatsananguroira kuti zvavari kuita izvazvi pamutemo munotondera kuti nyaya iyi payakatsviriridza zvakanyanya zvakunyanya Zimbabwe Electoral Commission yakabudisa statement ichitaura ichiti kana mukaona munhu ari kuita basa iri muripoterei kumapurisa ari padhuze nemi. Saka isu chatinotanga taita chekutanga kutanga tafonera munhu wachona anenge achizviita tomuudza kuti zvaari kuita zvisi pamutemo then totora matanho toti vanhu vanenge vasangana nedambudziko iri tovabatsira kuti vakwanise kunge vachiripota nyaya yavo kumapurisa. Chechipiri chatinoita bumbiro dedu remutemo idzva rine machapter 12 commissions maindependent commissions anosanganisira Zimbabwe Human Rights Commission anosanganisira ZEC anosanganisira National Peace and Reconciliation Commission nemamwe nezine National Peace and Reconciliation Commission.
Zvekumbunyikidzwa izvi nekushungurudzwa kwevanhu zvakanyanya kuManicaland pane chikonzero here chamungape kuti sei zviri kunyanya kuwandira ikokoko kune dzimwe nzvimbo?
Chikonzero chandinga hapana hapo chikonzero chandinogona because zvinhu zvachoni kumbunyikidzwa kwekodzero mukatarisa mamwe magwaro edu kumashure uku aimbotoratidza kutoti marsh east mashonaland east ndo yanga yakamboto iri pamusoro yombochinja yobva yamboti mashonaland central yombochinja yobva yati mashonaland west asi zvatangoona ndezvekuti zvinhu izvi zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu takatarisa chirongwa chebiometric voter registration zviri kunyanyira kumashonaland west mashonaland east mashonaland central nekumanicaland maprovinsi iwayo ari mana ndokwatiri kuona kwazviri kunyanya.